Shambho, Swayambho. Shiva Shambho, Swayambho. Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Gangadhara Shankara, Karunakara, Mama Bhava Sagara Taraka. Gangadhara Shankara, Karunakara, Mama Bhava Sagara Taraka. Bho Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Bho Shambho, Shiva Shambho.
Shambho.